Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikumi 14, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pakete yeshuga inovataya mushitoro yomuka mangwana yakwira price chichaitika zvaitika kuti kana price yakwira vokwidza maprices emaworkers inge kusina mhere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano kuState House nevakuru vemamwe mapato anopikisa. Vashandi vehurumende vochema-chema nekwavanoti kutadza kuzadzikiswa kwevimbiso yehurumende yekuvawedzera mari dzemihoro mwedzi uno. Mutungamiri wevechidiki muMDC vaObase Tole vodaidzwa kukamba yemapurisa muHarare mushure mekutaura kuti vanoda kuratidzira nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vemabhizimusi vanotengesa zvinhu kunze vanoti vanoda kuti bhanga guru reRBZ rivape mari yekunze yakawanda kuti vawanewo chouviri kana vachinge vatengesa zvavanogadzira munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nevamwe vatungamiri vemapato madiki akakwikwidza musarudzo gore rapera. Misangano iyi iri kuitwa pasi pechirongwa chinonzi Political Actors Dialogue kana kuti POLAD. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vadzokorora chido chavo chekuti nyika ive nemari yayo. Vati vanoda kudzika mutemo wekuti vanhu vasabvumizwe kushandisa mari yekunze zvachose. Ngatinzwe mashoko avo kubva padande mutande rebazi rezvekuburitswa kwemashoko reTwitter.
But it is more critical that if we have our own currency, demand supply level envy will be determined by the assets of the country. The creation of wealth, infrastructure we have in the country will determine the level of the supply of money in the country. So it is necessary that we have our own currency. And Katashka Ipapu, Tinegeta Kukisu, here is our currency. All transactions in this country shall be by our currency. The US dollar cannot anymore transact in the country. If you go to the UK with your US dollar, or you go to Zambia, or you go to South Africa nearby with your US dollar or your euro, you cannot transact in any hotel or in any restaurant or in any shop. You go to the bank and they change the money and be given the rand, then you transact. You go to London, you change it and be given a pound to transact. You go to Zambia, you have to go and they change and be given a kwacha and then you transact. Saka mari yose iri mashops iri kupi will not wait until yaenda kubank. Anochije opiwa currency yedu ndiyo transacta nayo.
VaMnangagwa vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu.
Honestly, pakete yeshuga inovataya iri mushitoro yomuka mangwana yakwira price chichaitika. Tena zvaitika kuti kana price yakwira vokwidza maprices emaworkers inge kusina mhere. Inge kusina mhere nokuti vanenge vatoita ipapo. And unowana macompanies mamwe mashops mamwe vachitiwo US dollar. But the same company, the same employer, has never paid his workers in US dollars. But he demands either paid in US dollars.
Panyaya zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika vamunangagwa vati zvinofanira kubviswa sezvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika.
Yeah, pana tiye Trump is not a politician, he's a businessman, but in politics. But the dimension I want to follow is one you said that Trump ano farira Pepsi, Mishona, Israel. Saka zvamunofanira kuita president indai kuIsrael netim nemabusinessmen votanga vasaina maagreements ikoko kuIsrael vapedza kusaina kuti nhamo iripo ndeyekuti hatikwanisi kuti titranslate nemaus dollar. Saka udzai Trump abvise masanctions maedras adini afambe. Zimbabwe is very bad people. Amene kuti inoshanda here, but kaichishanda yakangona. Intetatadi vanhu vabisa masanctions vatofarira masanctions adini abviswe kozvikozvipezvi totadza kutumira mari yako kumwana ari kuchikoro kumwe because you are Zimbabwean, so hazvitifadzi.
Vamunangagwa vavimbisawo kuti vanoda kurwisa uori munyika vachiti huri kukanganisa kugadzirisa upfumi. Vati vachadzika mutemo wekuti vanhu vatsanangure kwavanenge vakawana upfumi. Vavimbisawo kuti vachazadzikisa zvimwezvo zviri kutaurwa kuPoland. Vamunangagwa vati vanoda kuti mutungamiri achauya kumashure kwavo ange ari wechidiki. Kuti tinzwe zvizere nezvabuda mumusangano uyu, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Vaobert Gutu avapinda mumusangano uyu.
Musangano wanhasi wafamba zvakanaka zvikuru. Kwanga kune mapato akati wandei handinozenge ndamaverenga angu asanga achipfuura gumi nevanomwe vandakwanisa kunge ndichiverenga. Vauya pamusangano wePoland Political Actors Dialogue. Saka nhasi ndingangoti yanga iri yandingangoti muchirungu yaplenary session. President vanga varipo vamunangagwa nemumwe wavatevedzeri wavo vakembo muhadhi nevamwewo ndingangoti na chief secretary to the president and cabinet nemaconveners vePoland vanovaivo retired justice Nare namai Mukana Nasangarwe voku Zimbabwe Gender Commission Chairperson. Saka nhasi tine mukana kana kuti mikana yatawana yokuti tipirevo kuna president nemakurukota avo zviri kunetsa vanhu kunyanyanyanya tativataurira isu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika muno nenyaya yekuti mitengo yezvinhu yakwira zvinotyisa. Vanhu mari dzavo dzavanotambira dzatinotambira kumabasa hadzichamechi maprices emabasic goods and services.
Asi semaonero enyu vaagutu munoona zvamakurukura apa zvichitambirwa here uye pane nzira here dzekuti mungaona kuti zvamataura zviri kuzadzikiswawo nehurumende?
Nzira dziripo Blessing, sei ndichidaro nokuti pane ime thematic committee ichazenge ichiita izvo zvinonzi muchirungu monitoring and evaluation. Nokuti tataura isu tukati aiwa isu tichiuya kuzotaura hatisi kuuya kuzotaura zvokufadza hurumende, hatisi kuuya kuzotaura kuti todawo zvinzvimbo nokuti zvatiri kutoita izvozvo zvakatinakira, hatisi kutsvaga mabasa, hatisi kutsvaga kana power sharing, tiri kutsvaga kuti upenyu hwevana weZimbabwe huendeke.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Vaobert Gutu vari parunare muHarare. Bato reMDC rinotungamirwa naNelson Chamisa harina kupinda musangano wanhasi, asi Blessing abata mutauriri webato iri vaJacob Mafume.
Isusu takamira tichiti nhaurirano tichaita inofanirwa kutanga naivo vamunangagwa saPresident weZANU, vaChamisa saPresident weVanhu. Kana vamunangagwa vabvuma kuti vasangane navaChamisa tozogadzirisa kuti nhoroondo dzacho dzotaurwa pakadini tichitaura nyaya dzelegitimacy neeconomy nemainternational relations. Saka isusu hatisi kuzoenda kuchitare chavari kugadzira chekutungana kwembudzi, chitare chine vanhu vari kuenda kudhibha ivo vasina mombe. Havana vanhu, havana mombe, ende uyezve hatingaindi kunodya mari yenyika semakudo ari kudya mumunda. Madyire emakudo mumunda anodya asinei nezvamangwana. Ndo zviri kuitwa pamaprocesses awa. Pavari kudya mari yenyika chabuda hapana. Ikonomi iri kungoita wesi, zvese zviri kungoshata, hapana chiri kubuda chakanaka.
Asika vamwe vari kuti nyika yaenda kumagwere nekudaro pakuda kuti paitwe nhaurirano vamafumi pasina simukati yenzani.
Ndo yatiri kutaura iyoyo kuti nhaurirano tine bvuma. Presidenti vakataura patanga tiri kuchengetedza mwanasikana wavatsvangirai, mudzimai wapastor Java. Vakataura kuti isusu toda kutaurirana, asi hatingaiti hurukuro dzisina kwadziri kuinda. Hatingaiti hurukuro dzekuti tinenge tichingoparadza mari dzenyika pasina zvatinenge tichibudisa. Isusu tinoda hurukuro dzinenge dzine munhu mutongi gava mainzanisi. Nyaya isina mutongi gava mainzanisi, hamuzivi kuti ari kuda kuita ichi ndeupi nekuti ichi chichazobuda nekupi.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvino zvinonzi hazvichina kumira zvakanaka muvashandi vehurumende zvichitevera kusawedzerwa kwemari dzemihoro yavo nehurumende sezvavaitarisira kuti ichaita mwedzi uno. Mauto, mapurisa, majerigadhi pamwe nevarairidzi vanonzi vakawana magwaro emihoro yavo yemwedzi uno, uye vanonzi havasi kufara zvachose nekusawedzerwa kwemihoro yavo kuti ifambirane nekukwira kwemitengo yezvinhu. Mumwe mushandi wehurumende achika kudomwa zita rake ataura neStudio 7 anoti mari yaanosara nayo pamwedzi yakatodzikira zvakanyanya mwedzi uno zvichitevera kukwidzwa kwakaitwa mari yaanobatirwa nekambani yenyaradzo yekuti iye nemhuri yake vagozochengetedzwa zvakanaka kana vachinge vazoshaya. Mushandi uyu anoti mwedzi uno akasara aine 285 RTGS dollars mushure mekubviswa kwemitero nezvimwe zvikwerete zvaanobatirwawo. Asi paazoenda kubhanga kwake kuti atore mari yake anoti azowana yave 270 RTGS dollars mushure mekunge bhanga ratorawo mitero yaro. Mushandi uyu anoti chave kuraramisa vashandi vehurumende vakawanda kutengesa chero chavawana chinotengeseka. Ngatinzwe achitsanangura muhurukuro yataita naye uye atashandurawo izwi rake kuti asaziikanwa.
Mamira zvaiva ndekuti unga kutomhanya mhanya ukachinjawo vaona ka 10-20 years ekusiyira vadzimai kunge vachitengesa zvinhu kuti tirarame. Panozopera mubva kuti kumapotone munaona uye renti ingabedzwa maus santazi nechikafu like ukakwasa kuwana $30 ine kutengerawo chikafu chakati terms of mafuta ungaona chifurita kamini pa29 neshuga yacho inenge iripo neraisi zvine zviripo kwazisa zvakatana nyama nechichi zvangaa chitsvagawo marai madhireva muyamuya vanga vaichengesa zvakatiseuko nekuchengeta kuti zvakatiwande wande totozvichengeta kuwedzera kuodha madhimai dzinongovambenga marandi vaenda kunana south vodzoka vanoita vainato nemarari matatu nyika muzimbabwe.
Tinoona kuti mama makatarisira kuti hurumende ichawedzera mari mwedzi uno. Papa ine vimbiso here yekuti mari ichawedzerwa?
Kune mamitis aitwa sometimes unoona papalament pazvinzinozi yatinge kuti June tichawedzera something masiasevan tinozoona kuti muhoro wavo watidzikirei vairodzwa nezviri kuitika. Saka tichipinda mabhenga achifungidza kuti tichaona iripo kwakuona apa isisedi yatodzika bcause previously mananyaradzo negaidi yakutawedzera tachiwana zvakatiwandisa ndika yazouya pane zvino.
Tinonzwawo kuti pamunoisirwa mari kumaakaunti enyu kumabhengi, mabhengi anozobatawo zvakare dzimwe mari pamunozoitora haisi yamaisirwa yamunozotora.
Pane ishu yekuti vane mabhengi charges avo, kwozoita 32% yakaiswa naminista wefinance yechiwedzero of tip up. Saka kutika kwa wani mai mazano kashika panaru kuhoda mawose wa mamea. Kutusha sakadi, nizuroji, sipezi, show, mazazo, kanikuno tora straight kuma banks.
Saka mamuno zutenga oi mimu zitoro, wano kufumera kutumusha nise kadi, uye wano kubatire zakari ili 2% ya mambu batu wa zakari kubengi.
Mamuata nubuma, wamuwe zero mchengo chikani ya chita $14, mwenzi haka na ya kadi maluta $17. Then 2% zakari baba nesi, panu swipe, ino baya biskof chipa kwa elektronikali 2% ya jena. Kwa hivyo kutala masasu kuchi from end to mouth.
Uya angari mshandu wa hurumende asina kuda udongwa sitara keso so anga asinga vumizu kutaura pa mepo. Angari parunare ne Studio 7. Munyori werimwe sanganere wara iridzi re Progressive Teachers Union of Zimbabwe wa Raymond Majongwe. Vanoti wara iridzi wakatsamwa chose nekusa wanamari ya wakanga vavimbiswa ne gurukotara zvevashandi amai Sekai Nzenza. Asi gurukotara zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Vaka budao munao wachitu urumende yakanga isina urongwa wekuwedzera vashandi vayo mari mwedzi uno. Vama Jongwe vanoti havaone nhengo dzavo dzichibudirira kuenda kumabasa svondo rinouya nekuda kwekuti dzinenge dzisisakwanisi kuwana mari dzekufambisa. Hatina kukwanisa kubata amai Nzenza kanawo muzvinafundo Ncube kuti tinzwewo pamire hurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navama Jongwe.
Pana minister welabor wanonzi wa Dr. Nzenza wakabuda wakati wacha ngora nyazema salary paka nyoru wanemu government media kuti salary increments for June for civil servants zino June ya shika tadzokera mari yachi yanga ilimo yakato jiwana pongwe yakato lera kubapa yanga ili maasemi provider wana gazi vi wana nyarazo wana pismas wakato ramari kuri watu mari yata mtu wamezi wapera yakato lera zvinorewa izvo kuti varairidzi vakawanda vari kwavari vane nyunyuto huru yekuti hurumende yakuita ngonoti chikomba chinenge chichinyepera girlfriend kuti ndichakupa mari kupera kwemwedzi mwedzi wasvika tobva tatifoni yakwa ndiri kusouth africa hatichagoni kubhadhara renti ndozvakuitwa nehurumende vatisingatarisiri kuti hurumende inotanga kukoronyera neutsotsi varairidzi vakawanda vanga vachindifonda nhati vari kutsutsumba vari kunyunyuta vakutopopotera maunion sekunonzi titinowedzera mari.
Saka tingaona here muchitora matano tichiona kuti makambopa mukana kunhaurirana.
Matano atotanga zvekutorwa nekuti language yangu ndokunga matonzwa kuti yachinja. Paipai taitino ngatimbopei mukana ngatitaure iye nezita kuti haiwa tasvika pekuti uku kune minzwa uku kune moto saka hatina option nepanisana pekuti kuti titobuda apa totofambaidza nepaminzwa ipapo kana kuti nepamoto saka tinozva kuti pamoto tichatsva asi tatataona toita sei. Kuminzwa tichabayiwa asi tichazwa tichaita sei tiripo ndechekuti murayiridzi azvipira kuti aiwa hurumende ngaitibudira pachena kuti tiri vana vayo here kana kuti tiri vatorwa pamusha panaha.
Mune urongwawo here hwekuedza kunzwisisa kuhurumende kuti iyo nyaya yemari yajuni yafamba sei?
Chokwadi tiripo ndechekuti hurumende yacho iyi haiteereri. Takanoona wamunangagwa musi wa21 December takanoita mapetition matches kulabor tikanoisa tsamba pamwe chete nezinta kuparamend tsamba tiramba tichingonyora. Saka chinodzitwa nehurumende chiri hurumende kana iri hurumende yevanhu kana vakatora pavo kubva kuna mugabe vachiti vada kugadzira masolutions achinga pavakundikana.
Avanga vari munyori weptuz vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri weboka revechidiki mubato rinopikisa reMDC kuYouth Assembly vaObase Tole vambobvunzurudzwa nemapurisa muHarare vachiyambirwa kuti varoda kukonzera kusagadzikana munyika nematauriro avo. Asi vaStole vari kuramba nyaya iyi. VaStole vanonzi vaenda kumapurisa eLaw and Order kuHarare Central Police Station nemagweta avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasina kupirwa nyaya iyi uye vanga vari mumusangano. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata vaStole kuti tinzwe zvizhinji.
So ndaenda kumuzvara nhasi ndikanoteerera nyaya yavo. Chavari kutaura ndechekuti ivo vanotenda nekufunga kuti inini mukutaura kwangu ndiri kuita insight what they call public violence. So they were giving reference to my address and the recently ended rally and also my address at the press conference yatakaita mazuva mashoma apfuura. Ivo vanoti kutaura kwangu ndiri kuinsita public violence. So ndozvavanga vandidanira. Asa handina kuzenge zvangu ndichigara kwestrate nokuti vazongoita warn and caution me ndikatenderwa kungobuda izvaita nekuti mambeta angu ndiwa agona kuti ndisiwe ndichinda.
Saka yambiro yavanga vachikupai ndeye kuti muite sei chaizvo?
Ivo mukutaura kwavo vanoti ndisataura vanofunga kuti izvo zvinoinsaita public violence. Asi ini kuona kwangu somutungamiriri wechidiki handizivi kuti chavanenge vachiti kuinsaita chii, nekuti munhu ukataura kuti une nzara inowo nzara iri kunzwika nemunhu wese wese, hazvirevi kuti vainsaita public violence, asi kungorangaridza vanhu matambudziko atiri kusangana nawo. So kwavari ndinoona sekuti vari kuzama kutongo tisataure nhunha dzedu, asi sekuvimba kwedu nekuziva kwedu isu vana vezimbabwe tichangoramba tichitaura mukutambudzika kwedu, tinotaura kuti apa pakaipa nokudaro panoda kuti pagadziriswe.
Saka vanga vaine umbowo hwakaita sei hwavanga vachikupai?
Ivo mukutaura kwavo vanoti vanga vaine mazuva mazhinji vachiteverera, muchirungu vashandisa wedzi rekuti vachiobserva mukutaura kwangu kwose. Saka kusazoziva kuti umbowo hwanga vanahwo huzhinji kusvika pati, asi mukutaura kwavo vati kubvaza ndasarudzwa kutungamiriri wechidiki vanga vari kuobserva kuti ndiri kutaura kuti kudini papi uye chirudzii.
Saka izvi semaonerenyu munofunga kuti zviri kuitirwei?
Igaro ziva ka kuti nyaya dzekutyidzirana zvinenge zvichirarama mukati menyika yeZimbabwe. Mugariro kuti kana ukange utungamirira mukange muchitaurawo zvizhinji zviri kuitika munyika yeZimbabwe, kukanganiswa kweutongi muZimbabwe hazvigoni kuti vakusiye. Vanotokuda kudana voda kumbokutyidzira zvishoma, asi isu tinoziva hedu kuti igaro ziva, nokudaro hatidzokeri shure. Panenge pakareseka nesu tinopataura kuti pagone kutasanudzika.
Mutungamiriri weboka revachidiki mubato rinopikisa reMDC vaObase Tole vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanorwira kodzero dzevanhu uye venyika dzekunze vakaita sehurumende yeAmerica nevari mugungano reEuropean Union vanoti vari kushushikana zvikuru nekusungwa-sungwa kwevemasangano akazvimirira uye vanopikisa. Asi vachibvunzwa neStudio 7 nezvekusungwa-sungwa kwevanhu, gurukotara zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende inosunga vanenge vaita zvisiri pamutemo.
Nyika yega yega ine mitemo yayo. Kana munhu aita zvisiri pamutemo anoendeswa, anotorwa otongwa. Kana aonekwa aine mhosva oendeswa kujeri, kana asina hana. Saka chinenge chakakosha kuti kana munhu asina mhosva haana mhosva, ende tinovimba zvikuru nemakotsi edu, tovimba zvikuru nesystem kuti kana munhu asina mhosva haana mhosva.
Gurukotaro zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vemabhizimusi anotengesa zvinhu kunze kwenyika vari kuchema-chema kuti mimwe mitemo yebhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe inofanira kuvandudzwa. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nhasi muBulawayo pakati pevamwe vemabhizimusi ava negurukota rezvekunze kwenyika nekutengeserana Dr. Sibusiso Moyo. Mutoro wedu enhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vemabhizimisi ava vati vanoda kuti bhanga reRBZ rivandudze mutemo wekuti vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika vanowana zvikamu makumi masere kubva muzana zvemari yekunze inenge yawanikwa kubva mukutengeswa kwezvinhu izvi. Mumwe wevana muzvina bhizimisi vane maonero aya ndeamai Christabel Nyakonda, vanove mukuru wezvekutengeswa kwezvigadzirwa muimwe kambani inogadzira zvinhu zvesimbi inonzi Scandia Steel. Amai Nyakonda vati kuchinjwa kwemutemo uyu kunogona kubatsira kusimudzira mabhizimisi avo.
Kana tikatengesa kunze kwenyika mari yacho ikauya, isusu tinopiwa 80% hard currency and then hurumende otora 20%. But manje kuti 80% tiitore kuti tonotenga yume raw material outside haizokwani, ndiro tambudziko redu.
Bhanga reRBZ rine mutemo wekuti vemabhizimisi vanenge vane mari yekunze iri mumabhanga inotengeswa pamusika weinterbank market kana ichinge isina kushandiswa mukati memazuva makumi matatu. Mumwe wemuzvina bhizimisi vaMartin Mabvira vekambani yeMark Engineering Private Limited vaudza Studio 7 kuti maonere avo ndeyekuti dai mutemo uyu wavandudzwawo.
tiri small. So tinge chikumbira kuti mari yedu tinge ta export. Takata exporta order inenge yauya nzima taiona after maybe 3-4 months. When we get that money, we need that money to stay in the bank, not necessarily liquidated, so that when we want to do the next order, which might take again another 3 months, Maria iripo kuti tigotenga ma raw materials and we continue like that. Akusvika economy yedu yaistabilize.
Vasibusiso moyo avo vange vari munyarikani pamusangano uyu vabvuma kuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka. Vakurudzira vemabhizimisi pamwe nevamwe veruzhinji kuti vanzwisise kuti mari yekunze iri kunetsa kuwana, saka inowanikwa yacho inofanirwa kushandiswa neungwaru kuti ibatsire kumudzurudza upfumi hwenyika. Vabrian Wilson vanove mukuru mukuru wekambani inogadzira shangu nezvimwe zvinogadzirwa nematehwe yePrestige Leather vati vemakambani akaita seavo vanonetseka nekuti michina yavari kushandisa yachembera uye vanoshuvira kuti hurumende ivabatsire pakuti vawane mitsva.
Tushandisa ma machines as late as 1940 and izviri kutadzisa kuti tikwanise kuexporta.
Mukuru anoona nezvemabasa ekutengeswa kwezvinhu kunze kwenyika muABZ vataengwa chitauro vaudza musangano uyu kuti bhanga ravo rakazvipira kubatsira vose vanotengesa zvinhu kunze kwenyika vanenge vachida mari yekunze yekuvandudza mabhizimisi avo. Kunze kwekuchema-chema nekusawanikwa kwemari yekunze, vaClarence Mutangara avo vanoshanda nekambani inotengesa zvirimwa inonzi Amara Private Limited vati vanosangana nedambudziko rekuti dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzinorambidza kupinzwa kwezvimwe zvirimwa munyika idzi. Vamoyo vati vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika vanofanirwa kuve pamberi pakubatsira vemabhizimisi kuti vatengese zvinhu zvavo kunze. Mukuru weZimtrade vaAlan Majuru vati musangano uyu wange uine chinangwa chekuti vemabhizimisi vawane mukana wekusangana navamoyo kuti vazive zvimwe zvezvimhinga mupinyi zvavari kusangana nazvo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Iye zvino tomonzwa zviri kubva kwamuri mivateereri kuburikidza nesocial media.
Pachirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tangatine hurukuro nemuimbi Bazooka anoimba iye musambo weZim Dance Hall.
Chori kuchikoro, 2004.
Oh, wakadzidza kupi?
Budereza.
Ehe. Tinoona kuti ajaira ngokuona uri kuchill sport, uchimba nevamwe, uchita sei sei, tichikuona uri kumango mashows amunoita. Uri kunzwa sei uri pa London Paris zvino?
Aiwa, kufapo. Aiwa, chando kuri kufaya.
Oh, muno kuti kuchando.
Eh.
Iwewe pawakanzwa kuti uchange uri kuenda unoridza kuchando, wakashitambira sei?
Papakaipa. Ndinoona kuti mafunga pamwe vanhu vari kunyepa.
Ehe.
But ndakatozozviona kuti aiwa, ndotodiwa. Iko ratidza mabara ikoko.
Tandiri kuteerera chimbo chako ichi chekuti kukwata. Unenge uchirevei. Kama goza. Uyo, muone. Ari kukwata. Kokuzopusa pusa so uri kukwata. Achimwedi. Muri kukwata. Asi kukwata. Chizvimene.
Ah, iso mi. Echingobvunza anongodzaya pa zvine zvinoitika kai zvinongoitika pa ground special kugeto
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi na 8 PM apo tiri kutarisa mashoko evashandi vehurumende yekuti hurumende yatadza kwawedzera mari dzemihoro mwedzi uno sekuimbiswa kwavo kwavanga vakaitwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano kuState House nevakuru vemamwe mapato anopikisa. Vashandi vehurumende vochema-chema nekwavanoti kutadza kuzadzikiswa kwevimbiso nehurumende kuvawedzera mari mwedzi uno. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.